ini ndini Marvelous Mshanganya huye ndisiti hei no misoro ye na uzeduza nasi muhuro chivabu 15-2017. Vanhu vakawanda vanoti havasi kufara neurongwa hwehurumende wekuda kubvisa mutemo unobvumidza zvizvarwa zveZimbabwe dual citizenship. Nyanzvi dzose hazvimhingamupinyi zviri munzira yekuumba mushandira pamwe wemapato ezvematongerwo enyika kuitira kuti abvise ZANU-PF pachigaro musarudzo dzegore rinouya. Nyanzvi munyaya dzehupfumi dzotsanangura zvinoreva kukwira kweinflation iyo yakwira ne 0.48%. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mirizhonga yakaitika pamutambo weHighlanders neDynamos neZuro kuBaba Fields Stadium. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page redu.